mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Torama mask amboshandiswa nevamwe vanhu. Tobva takakuti tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamask zvoita kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vacheke-cheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa neMDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately and ichishandiswa nevanhu veMDC, but unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora Harvest House.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuro mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa namadam Tsvangirai chisina kutanga nhasi, asi kuti chagara chiripo chokuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana 3 weeks tanzo vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo, uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yezvitungwidza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru 10 nezvinomwe 17,000. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus ichi vadarika zviuru 52 52,000 uye vafa vachisvika zviuru 2,024 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru 10 nezvinomwe nemazana masere ane 10 nevapfumbamwe 17,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga mafesi masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavirus, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore mafesi masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachaawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbi Soranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwanga huchifanira kupinda mumuno, naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Yairikonde kuti mamask anofana kushandiswa zvine utano, afane kungoshandiswa ngoti pinao takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikaawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvino zvatisinga kurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kuti kana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa apa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira vachitora zvaraswa izvozvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvakare. Asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi, chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamaski aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamaski anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu wonda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsaziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai in terms of kuti utano vari kutevedzera here zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechekuti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, bheta kutongoshandisa mucheka kumba. Kana uri wako waunoziva wacha woshandisa wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona kukuiwacha ndichishandisa hangu inini mwedzi wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaChalchon Wende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naamai Dokozani Kupe navaDouglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanavo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa navamonzora vakambenge vari member yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape mai Dokozana Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka hamugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu aridzive building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvo hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avanga achida kushandisa kutora maofisa?
Chandishamisa ndechekuti vanhu vese ivava vauya vatungwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori yavatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro iCourt order yeSupreme Court yakange yakapiwa nguva yeCovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzeCovid. Inotaura nenyaya dzeMDC Akupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
I building iriku onewa ne MDC Alliance. Tiripo, zviripa murawo, tiripo, zvine mutemo, zvine mapepa. So havana mapepa, hangu ane mapepa ekare, e Supreme Court judgment, asine ene building. Building is owned privately in the chanswa nevanhu MDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo, chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora harvest house. Kana tichinzi tichafira pa building, tichafira pa building inonzi harvest house, atakasirwa nababa Tsvangirai. Hatigone kuti tisarande party, hatigone kuti tisarande building, hatigone kuti tisarande shanduko iri kudiwa nemaZimbabweans. Ndo zvatavataurira izvo mapurisa.
Ko zvavanga vachitova monzora vari kuda mabhuku emari kuti vaite gadziriro iye Congress, zviri kufamba sei?
Vanogoda mabhuku MDC Alliance kuti mamembers MDC Alliance here. Vana Monzora havachisiri vanhu MDC Alliance. Chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino after takaita musangano wedu weNational Council, takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei. Sekutara kwandiri kuita iko kuku, mabhuku edu ese ane ma external auditors.
Saka vanopedza riini kudorongodza mabhuku aya?
Ndakanditaura nawo nhasi, report yacho yave pedyo nekuti ichipera. Kana yapera tichazvisa kuvanhu, vanhu voona kuti mari dzakashanda sei. Hakuna opposition party yatiyamboendesa magwaro ayo kuma auditors. Uyu ndo utungamiriri wavachamisa. Pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors. Ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice. So mabhuku edu ese ari kuma auditors. Ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei. So izvo hazvina nyaya yakanyanya. But vana Monzora ngavamirire semunhu wese, because vanhu veruzhinji taakuvatora semataxpayers, because havasi mamembers edu echi MDC.
Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chitungwiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union, uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee, Sister Shingirai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti, avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCovid-19 allowance. Vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vatenda kuStudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru iri sezvo vari kuona sekuchiridzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru meya nemamwe macouncillors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinorombo kuti hatina kukwanisa kubatana meya nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chichisa effort yekutionane navo tione kuti nyaya ingagadziswe sei nekukurumbidza, nekuti haizi nyaya diki bodo, nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi. Manesi ehurumende chaiwo ari kurangwa mabasawo zvakare, achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi. Saka nokudaro, kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa naMadam Tsvangirai. Tisina kutanga nhasi, asi kuti tsagara chiripo iyo chekuti vanoti vamaitsvangira vanotaurisa kwazvo kana 3 weeks kanzo vachimirira vashandi izvo ibasa ravo uye kuti marais avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo weLabor Act chapter 2801 saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo taramba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwe chete nemakanzerazi toona kuti vari kutiwo kuti vari masiti fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei
zvikonzero zvipi zvaziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare tsvangirai vamiswe basa tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa
yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongo hwekuti mahealth workers ari pasitin yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kuplaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvinoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa council saka ndo macharges matatu avari kumupa hatiri kuona kuti haana kana musoro hakuna kana imwe chete nemusoro nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo ndosaka tiri kuda kuona masiti fathers
saka ivo muzvare tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii
code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare tsvangirai saka pa-14 days apo ndopatiri kutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba tichipressuriza ivo macity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutoudzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti mumwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare tsvangirai yabvira kare saka tatoda kutaura nemacity fathers kuti vagadzirise nyaya idzi sati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa
vashandi vekanzuru yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vaakatsina
tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuro kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nekuvanetsa zvikuru saka nokudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pipi yedu iri kupi yatiudza kuti maallowance dzedu ari kupi vatipa mari dzamabhazi vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vacho vachirarama nesu saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vashakagara
avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina vari parunare kuchitungwiza Najonga Kandemiri weStudio 7 tarisa zviruma pepanau anhasi Financial Gazette rinoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamutori Ncube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaolda muZambia nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vabuda mubato ravo rePeople's Party Chronicle rinoti varume vaviri Mhlalisa Nyati wekuColdry Park anotakura zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika naKumbulani Ndlovu weku Penwith Court muBulawayo vakasungwa maererano nekubiwa kwakaitwa zvinhu padipo yeZimbabwe Revenue Authority muBulawayo nemusi wechipiri. Herald rinoti Registrar General Clement Masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo Marisei guys zabatika nemashoko anotaurwa nababao nezanupiefu vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo vada kuita nani hondo iyi vachatipa pfungwa dzatisina muyezimbabwe tatambura zvakanyanyisisa vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichienda kune dzimwe nyika vakauraya nyika vakapuwa nyika nasmiti nyika iyoyo iyo ichipolishwa iyi handiti iwo vakatora akaponda ponda nyika iyi vakunyebera kuti hei masankisheni masankisheni provaika kuti masankisheni acho ari kubata apa neapa hapana asi kutaura kuti hei masankisheni masankisheni ari kubata pati chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo totorawo nyika iyoyo kwamuri takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo tichapedzisira tapindawo musango imomo sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira takagadzirira makagadzirira chii chamunoti makagadzirira hatina basa neMDC but tiri vano vezimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita nezanupiefu munotaura mazuva anorwadza kudaro sei kubaba ivi
makadi shamarero westudio sen ai ndabatikana nezvataura nacharumbira charumbira ngaagozive zvokutaura indava yachida kuzviita munhu yada kuzviita iyega ndiye munhu pano angu anotaura kuti hondo 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 ipi anotaura chamisi akatora chigaro nemasimba yakati munangagwa ndiye akatora chigaro nemasimba ena kutinzwa wanyarike seko nezanupiefu ndabatikana zvodai anga ari padhuze neni ka
makadii vateereri vose westudio 7 nevashamarari zita ndimafuro yakureva mashoko angu ndinoti kuna vachamisa wateya mari vamurutsva haachasi kusviba apa ngatichitoita iplani b plani a taona kuti haa iri kuita sokuti gozhegwei ngatipindei paplani b tisapedza nguva
makadiko mukomatanonoka wande nevamwe vese pastudio 7 apo toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vangachipikisana varume vezano emdc we uyu murume wezano anoti zviripo mawiponi ese ehondo muzimbabwe vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira masoja atori nenzara varume atombokudii mukangoda kuti mutange zvehondo ka muchasara muchiibata mega imi vanhu vezano masoja akujamukirai
pastudio 7 masoya sei apo mutana muruti pakimbari pasouth africa apo zanupiefu isatora vana vezimbabwe tavangu vasingazivi kana tasingapusi vakapusa stomach tiri kuzviziva ndetiri kuzviona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati meMDC alliance nekuti iyoyo mudhenda ndewezanupiefu anodzinga munhu weMDC alliance sei nekuda kwemunhu weMDCT asumira mashoko aisenda meseji yake zvina basa rese vanhu vezanupiefu tiri kuaziva unhu hwavo vari kutya mukomana anonzichamisa varida kuzama nepesa pavanogona MDC chero ikabvisa zita rekuti MDC alliance kana tokatorani isiri kufamba nachamisa nechamira nachamisa chamisa ndiye purezidendi yevanhu zvinoita zvavangaita izvo kupedza nguva namunangagwavo nauyo ari kubva kutaura mai manje apo zanupiefu hondo yatota ndiyo vatanga nehondo vana vezimbabwe zvaakuda kuti mumwe nemumwe achimuke zvaakuda kutosvinga zanupiefu ibva chigaro iyi tanoita nayo
ai ndoda kungotaurawo zvangu pataurwa nevanhingirini ava vezanupiefu vari kuti tine zvombo zvakawanda watibaya muzizi kwegona mutanga vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo ari kutemba navo havadi saka hondo yavari kuti yavari kudai vari kuzvinyepera vanhu vezanupiefu isusu chidigitori ready pazvino izvozvo. Ende vakato kungona chete nyika ndoti pazvombo tiri willing kupinda musango. Ende iyo madhara chaya anongopandukirwa nechidiki arikufudza kuti vanhu arikuwada kuti hapana munhu masoja wavo hapana arikuwada.
Makadi pa Studio 7 ndonzi Dhuve ndobva kugokwe kusvikekete asi ndoda kumbobvunza hurumende kudai agona kutibatsira mairirano nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa pabhodha kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kubotswana adai hurumende agona kuita chimbi chimbi munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha nekuti chishuwo chake chiri kupa kuenda kumusha saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazvi atisingakwanise kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvituta zvakaedza kusvibisa zita ravo vachipomera vaimbo vechipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare redzimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchusa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yaakapara vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipengamupenyu munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvitatu 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe chete nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupiwa mutongo wavo asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Kambo kanobva kuna Innocent usiwe gota sezvonguve yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa vachiti mafesi masiki hapandi kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Shangri-La House muHarare. Kanzuro yechitungwiza yambonisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuro rechitungwiza Municipal Workers Union. tashivika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichipai zvedzimwe nhau ini tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika atese.